Vachipa pfungwa dzavo padziri rinochengetedza pamwe nemafambisirwo enyunyuto dzeveruzhinji Independent Complaints Commission Bill mumwe mugaro wemuchinoi muzvari Abigail Sauti vati havasi kufara nekupa pfungwa dzavo sezvo makomiti aya asingaise pfungwa dzevanhu mukuumbwa kwemitemo.
Chiri kutinetsa ndechekuti munouya nhasi imimi motaura nesu zvamunotaura nesu towirirana pano madzokera kupariamendi kana makuzoburisa bill next time hamuburise zvatawirirana kuno hamenoti zvamunenge muchitaura munenge mazvowana kupi. Saka zvaakutibhowa kuti munoramba muchidzoka kuno kuzotiitisa mukadzokera uko makunoita zvenyu nei. Saka nidhi yacho yekuti susu tichinge tichishanda pamwe chete hatitiri kuishaya wezvizhinji zvacho takatozoona even bureau rirakabudai kuti zvamakambouya kuno tikawirira asi izvo zvamakanoita.
Makomiti matatu anoti komiti yezverunyararo nekuchengeterwa kwenyika, komiti yezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekomiti inoona nezvemitemo ndiwo ari kunzwa pfungwa dzevanhu. Asi muzvari Sauti vati basa iri ringadai raitwa nekomiti imwe chete kana kuti vanhu vashoma, kwete kupedza mari zviri kuita makomiti aya, vachiti mari iyi ingadai ichishandiswa kutenga mishonga muzvipatara, izvo vanoti hazvina mishonga yakakwana.
Basa iri ramuri kuita kupariamendi makawandisa vedu we, nyika yakaomerwa, makiriniki haana kana zvipatara zvina kana jekiseni kana paraseti, mota dzamuri kupiwa dziye dzakawandisa dzinofanira kunge dzichitogadzira nyika, dzichitogadzira utano hwevanhu izvozvi huri panguva yakaoma. Makawandisa kutaura chokwadi, dai mambokatwa nhamba yaita shoma takwanisa kugadzisa ikonomi yenyika vanhu vararama vaita basa.
Asi sachigaro wekomiti yerunyararo uye vanga vari sachigaro pamusangano wanhasi vaDavid Pararenyatwa vati mutemo unosungira kuti nhengo dzose dzekomiti idzi dzipinde mumisangano kuti kana vozeya nyaya dzinenge dzabva kuvanhu muparamende vange vachiziva zvataura vanhu.
No, this idea iripo ndeyekuti it's a committee, so ndozvinoda paparamende inoti vari mukomiti iyoyo yemuparamende ndovanoita out. So it is important that everybody are in committee, auye onzwa ma views, so that when they are in parliament they are able to articulate from a point of knowledge what is transpired. So yekuti vauya, there is no way ma parliamentary committees can be made smaller because the number of committees are small.
Vanhu vakawanda vataura pamusangano uyu kusanganisira amai Jessica Tongona vati havasi kufara nebhiri iri vachiti riri kupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa kuti aite zvaanoda uye achifanirwa kuisa sachigaro waanoda.
Masimba mazhinji anenge achibva kuna president kunyange zvazvo zvichinzi vanoapoenda sezvinenge rakazvimiririra bato, but kumashure kwebato independent ndinii kune masimba apresident anowandisa anozotiremera.
Asi mumwe mugari vatomi Mwanza vashatirisa vanhu vakawanda vachiti mutungamiri wenyika anofanirwa kupiwa masimba akawanda mubhiri iri.
Masimba ati kusheyana zvati kwadzokorodzi anoda insane vanhu vanotaura kuti ii project yechame zvakudzokorodza panyaya yemasimba musaone kuipa kwechimwe kana musati mapa panyanga. Munhu anovhoterwa kupiwa masimba tisamba mandeti zvekuti asarudzane mazuva anoti kutoona even vamwe vaitombowa kumaopozisheni vachisarudzwa vachipinda muzvimakomisheni. Chinhu chichakanaka chakadai, masimba pamunhu anonzi president achitaura zita remunhu Tsomi Mwanza anongonzi president ari kutonga nyika, ngatimupe masimba ake zvezvati kuenderera kuelection.
Mumwe mugari akaremara muzvari Nolin Bangara vati panofanirwa kusimbiswa nyaya yemitauro kusanganisira mitauro yemaoko kuitira kuti vasinganzwe nekutaura vakwanise kupa zvitemo zvavo vakasununguka.
Vanhu vane dambudziko rehearing impaired vabaa vanhu kwaane vanhu vachamirirawo vanhu vane sign language kuitira kuti pakana anomhanga iyaya yacho kune vanhu vasingazive kuti sign language zvorevei, saka vanogona kuzvirirwa nekuti vanhu vanenge vasina kuzova kuti komplaini yacho yakamira sei senyandepapo svo vanhu vakagadziriswa because vanhu vasinganzwi nekukwanisa kutaura vari kudzvinyirira zvakaomarana.
Panga paine nhengo dzeparamende 26 dzapinda mumusangano wanhasi uyo wapindwawo nevagari vanodarika 150. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.